Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 15 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko ari munyika. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri weTripoli vaNelson Chamisa avati vakasarudzwa ndo vangatodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Bato reTripoli rinoti nhengo dzaro 40 dzasungwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwezuva remauto kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day vachishora nyika dzavati dzinoda kushandisa chisimba dzichitemera dzimwe nyika zvirango. Urongwa uhu hwaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa havana havo nyika yavadoma kuti ndiyo iri kuita zvembabvu nekutemera dzimwe nyika zvirango, asi ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo nevavanodyidzana navo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vakatora minda kubva kuvachena vachipa vatema. Vavimbisawo kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nemauto akaita sekushaya motokari dzebasa uye dzimba dzekugara.
Semukuru wemauto eZimbabwe Defense Forces ndaita sarudzo yekuti timhanyisa kutenga kwemichina inoshandiswa nemauto. Mauto edu takamapa zvakare mari nezvimwe zvinoaanisa raramo. Pamusoro peizvi, tiri kugadzirisa zvakare nyaya yekutakura kwemauto sezvo tiri kutenga mota dzinosanganisira mabhazi anopfuura 200.
Vachitaurawo kwaseke nhasi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vatiwo vakasarudzwa vachadzorera chiremera kumauto.
Nhasi zuva rakatikoshera zvatingafani kuita musangano uyu. Nhasi zuva rekuremekedza vashandi vedu vekudefense forces. Isu munyika medu inenge isingazi defense forces, inenge yakuzi defense services. Ndava tiroda kuti masoja edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete ebato. Varemekezwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato. Saka nhasi tinocherechedza, tiri muno maseke, kukosha kwakaita musoja, kukosha kwakaita musiyo, kukosha kwakaita mutikiti vanomufei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Alex Rusero, vati mauto haafa. Vanire kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Izuva iro ratinenge tichiona ruremekedzo rweivarume nevakadzi ava sezvo ririro basa ravo rekuchengetedza nyika maerenge nekuti isaende mumaoko nevapambepfumi.
Vanopikisa vanochema-chema kuti mamwe mauto anomboshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika kuchichorwa kodzero dzevanhu. Muna 2017 mauto akatungamirawo urongwa hwekupidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Panyaya yechiremera chemauto, Dr. Rusero vati.
Aiwa, chiremerera hapana sekuti pari zvino nyika yeZimbabwe manyama amire nerongo panhaurirwa dzevashandi. Vashandi havasi kufara, havasi kugutsikana. Saka tikabvumirana inini kuti Mauto vanotovawo kuti vashandi vehurumende, munobva mangotozivawo nyonga nyonga iri muhurumende. Tichikura isusu vana vaive vanhu vanoremekedzeka kunyangwe kumagariro avo chaiwo, magariro avo chaiwo, mararamiro avo. Vana vachikura kuti inini ndinoda kuzoita musoja.
Mhembero dzekupembedza mabasa ari kuitwa nemauto dzaitwa mumatunhu akasiyana siyana munyika dzichitungamirwa nemakurukota ematunhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano romubatanidzwa wenyika dzekumawirira rinodzokorora. Sangano romubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC rinoti richatumira vaongorori vesarudzo vakawanda kuZimbabwe nemusi wechishanu. Asi vaongorori ava vari kuenda kuZimbabwe pave kuratidza kuti pave kuita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari kuongorora sarudzo vave kugara vachiroverwa bembera mubepanhau reHerald kuti vanogona kudzingwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nevas Mumba weZambia ndio vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanona nezvekuburitswa kumashoko muSADC amai Barbara Lopez vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
The SADC Electoral Observation will be deployed to all.
Nhumwa dzechikwata SEOM dzichange zviri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota. Asi ini handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete. Haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yati vasarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yati iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald aenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapowa kuti Zimbabwe itemerwe zvinengo negungano iri. Vachipowa pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dzadzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika musi wa10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Shachwayo. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo vachikurudzira SADC kuti itore matano.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of life.
Vakafanobata chigaro chemukuru muofisi yekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kurwa bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nemedical research and training center muHarare vaSADC muRadzikwa vati SADC imbwa isina meno.
ukama uripakati pe SADC ne ZANU-PF tingati ukama uemkwashi na watezara SADC inga goni kutisi ura ZANU-PF pane zvinhu zvakawanda nge zvakato firinga my elections nekuti katasa my elections atisi kutasana na waya sine zvinhu zvimhinga mpini zvizhinji zvatokanganiswa.
Zimbabwe iri kuita tsarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch nehurumende yeAmerica vagara vati Zimbabwe ingakwanise kuita tsarudzo dzakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa veCCC nhasi vanga vari kuGoromonzi nekwaSeke mudunhu reMashonaland East vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kosvondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro waitirwa pachikoro chemadamombe kwaSeke kumashonaland East, vaChamisa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vabude neuwandu hwavo kuvhotera shanduko kunyange hazvo vari kushungurudzwa nevanhu vanofungirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. VaChamisa vatiwo kana vakakunda vachavandudza nyaya yedzidzo munyika, kubhadhara varayiridzi mioro inofadza pamwe nekuona kuti vana vari muzvikoro zvepasi vadzidza pachena.
Number 1, ticha adzorerwe udzamu atambire mari nemvuri, mari nechirevo. Kwete ticha anenge ane mudumbu musina chunhu, homwe isina chunhu, mumusoro chete ndo mune chunhu. Zvinozopera zvati zviri mumusoro zvinotama kuenda kuhomwe, osara musoro hamusina chunhu. Vana havasina chinhu chirokupuwa nokuti musoro kwangu wabhanga muzere mhepo. Saka ngatigadzirei dignity yaticha adzokere pakuva munhu ane chirevo.
Vavimbisawo kuti hurumende yavo ichavandudzawo upfumi asi vachiti vachamboshandisa dhora rekuAmerica kusvika zvinhu zvagadzikana. Vari kumirira CCC kwaSeke musarudzo dzeparamende vaWillard Madzimba Muto vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vatadza kuuya kumusangano nekuti vari kuchishidzirwa. Izvi zvatsinirwawo naamai Kerry naSambani avo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi, asi vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Vati bato ravo hari kurudzire zvemhirizhonga.
Kana kune anenge ambunyikidzwa arambidzwa kuenda kurali, kune arohwa aitwa kana ipi silence ngaende kumapurisa, nekuti isu hatina mwana wemusangano ane kwaari kuenda achirambidza munhu kana mwana wemusangano ari kurova munhu asiri weZANU-PF. Kana pane aita izvozvo ari kuita zvemusoro wake haasi kuita zveZANU-PF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati kunyange hazvo vatungamiri veZANU-PF vachiti havadi mhirizhonga, havana matanho avari kutora kuidzivirira.
MuZimbabwe hakuna chinonzi sarudzo dzejekerere, hakuna yavanoti free and fair and credible election, ndekuti kune mhirizhonga yakaomarara.
Zvichakadai bato reUnited Zimbabwe Alliance riri muBulawayo umo riri kutsvaga rutsigiro sematauriro emutungamiri waro amai Elizabeth Valerio.
Tasangana nemavoters avo tichitenderera kwavanogara, macommunities kwavanoshanda, tichinyatsowana nguva yekuti titaure nevanhu, tinzwisisewo kuti chii chavari kutarisira kuti tiite seuza kana macandidates edu apinda muoffice. And tiri kufara tichiona kuti response yevechidiki vakawanda vari kutarisira kuti nyika ichinje, vanoziva, vanonzwisisa kuti vanofanirwa kutonovhota. Vana vadzimai vakawanda vari kutoshamiswa nekuti wanga vasingazivi kuti pane mudzimai.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro bato reCCC rinoti nhengo dzaro 40 kusanganisira vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrand Mo Hakata dzasungwa dzichinge dzichiita musangano wekuenda kwanga kuchiungana nhengo dzebato iri kuChuru. Vamwe vanonzi vanga vachitarisirwawo kunge vachienda kumisangano iyi vavharirwa kunze nemhirizhonga inonzi yazoitika mushure mekunge mapurisa aparadza urongwa uhu. Mumwe anga achitsvaga rutsigiro kuChuru Farm vachimirira bato iri reCCC vaTrustwo Chikomo vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vachakachengetezwa pabudiro police station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanga vasiri kuita zvavakazivisa mapurisa kuti vachaita pamusangano uyu, vachiti mapurisa anzwa zvichemo zveveruzhinji zvekuti nhengo dzebato iri dzanga dzichiita ruzha. Vanyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Apo kwasara mazuva masere kuti nyika ipinde musarudzo dzegore rino, vechidiki vakawanda vanoti vakagadzirira kuenda kunovhota zvine mutsindo rwendo runo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki mudunhu remakoni West, vaYoungstown Dzikiti, vanoti vagadzirira chose kuenda kunovhotera vanhu vavanoda.
Ndatononokerwa kuti inini ndiite sarudzo muupenyu hwangu yekuti ndinoda kuti nyika ifambiswe sei. Ndatogadzirira kuti musi wa23 ndichaita sei nesarudzo dziripo. Vechidiki wee, kusere kweguva hakuna munamato. Hatidi vanhu vanoda kuzobvunza kuti chii chadya nyemba imuri kuona matsinda enhemba. Vhoti yako inochinja upenyu hwako.
Mumwe wechidiki mubato reCitizens Coalition for Change uye ari kukwikwidza kuita kanzura muHarare vatakudzwa ngadziwore vanoti vechidiki vane sarudzo iri nyore kuita rwendo runo.
Vakati ivo vana vamunangagwa muna 2018 dzidzo dzinenge dzashanduka. Vakati ivo mabasa anenge ako magetsi tichida 2200 megawatts. Vakati ivo vanenge vatipa 3000 megawatts. Vakati ivo mu district imwe neimwe vachange vaisa chipatara. Zvakaitwa here? Hazvina kuitwa. Asi riri kuti mabasa edu ndo anofanira kuzvitaurira. Mabasa api kana tichiziva kuti nyika yakavondomoka?
Asi mumwe wechidiki muzanu PF Mubulawayo Nyari Bechani anokurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rake.
Kana vakunovhota pai vechidiki, ngavasafunge ruviri kana rutatu. Takaona isu kuti baba Munangagwa nema MP nema kansela avo ndivo makandidates akakodzera kuve vachibata basa iri.
Mushandi musangano reelection resource center Takudzwa Tsunga anoti ongororo yavakaita mwedzi miviri yadarika inoratidza kuti pane vamwe vechidiki vari kuti havasi kuvhota musarudzo nekuti havana chivimbo nemaitirwo esarudzo dzemuno.
Zvakabuda pasurvey yatakaita ndezvekuti number 1 only 71% yemayouth ndivo vari registered kunovhota. Pa71% yemayouth akaregistra kuvhota, only 94 ndivo vakati vachabuda ndemusesarudzo kunoenda kunovhota. So pane 6% yemayouth vari kuti havasi kubuda kunovhota musi weelection.
Asi chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShe Chiriga vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapinde zvine mutsindo musarudzo dzinoitwa munyika.
Kuvhota ndiwo hwaro nembiro yedemokrasi yedu, uye ndipo pokutangira mukutaura zvizere zvatingada sevechidiki maringe nekutungamirirwa kwatingada kuti nyika ino iitwe. Kurudziro yedu kune vamwe vechidiki ndeyekuti ngatitarisira mangwana redu nekusarudza vatungamiri vasina nhoroondo yekukundikana.
Murume wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research uye achiongorora nyaya dzevechidiki vaJustice Muzondiwa vanoti vechidiki ngavabude neuwandu hwavo kunovhota vasingatyi.
Mashoko angu kune vechidiki ndeyekuti ngatiendei kunovhota musarudzo idzi takasununguka kuvhotera mutungamiri watinoda. Sevechidiki ngativhoterei vanhu vatinoziva uye vanomiririra zvido zvevanhu nekugadzisa matambudziko atasangana nawo mumagariro edu.
Makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika anoratidza kuti ari pakati pemutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vaviri ava vakatatsurana zvine mutsito musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 iyo yakakonzera mutauro mukuru mushure mekunge vachamisa vapikisa kukundwa kwavo navamunangagwa. Asi dare reConstitutional Court rakaramba rakamira nezvakange zvabuditswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vavo gumi nevasere nhasi vapomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro mushure mekuramba zvakanga zvabuda musarudzo mudunhu reGeorgia muno muAmerica. VaTrump vanonzi vanga voita zvinoitwa nezvikwata zvembavha huru kana kuti criminal enterprise. Mhosva dziri kupomerwa vaTrump dzinotevera dzimwe dzavakapomerwa muWashington DC New York neFlorida munguva yapfuura dzine chekuita nenyaya dzekuramba zvainge zvabuda musarudzo muna 2020 mushure mekunge vakundwa navaJoe Biden. Asi vaTrump vanoti vari kushungurudzwa nekuti vari kukwikwidza vaBiden musarudzo gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoreva kuti nyaya dzaTrump dzikuramba dzichivamomotera kuputidza nekuchallenja kana kuti yatingati mbirishonga yakaitika pawakadyiwa naBiden. And izvi zvinouya futi after vaindaitwa futi kune mamwe mastates and yekuGeorgia iyi haina kunyanyosiyana zvakanyanyonyanya nemamwe maindictments ariko, nokuti ari kungotaura nyaya imwe chete yokuti vaTrump vaida kushandura yatikati mavotes kana kuti maelections zvisiri pamutemo.
Zvamira zvakadaro, vangakwanisa here kuenderera mberi nekumira semumwe vachikwikwidza pasarudzo dzichange dziriko gore rinouya? Nekuti tiri kuona kuti vari kuti ivo hurumende yavaBiden iri kuda kuvasungirira kuti vatadze kupinda musarudzo idzi.
Pari zvino hapana chati chaitika chinotadzisa vaTrump kuti vapinde maelections ari kuoneka achiitika gore rinouya. Vakazoenda pamberi pedare vakabatwa kauti nemhosva pane eni nyaya yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva vachikondesta atingati mumaelections. Tikuona kuti veGeorgia vari kuti nyaya iyi inogona kupera within 6 months yatanga. So, meaning to say kuti vanogona kubatwa nemhosva, kubatwa vasina mhosva before maelections, zvinova zvinopa mukana yokunyatsokuona kuti maelections anenge anani pakati pavaBiden kana kuti vaTrump here.
Zvii zvingadzidzwewo nehurumende dzekuAfrica uyezve neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zviri kuitika muno muAmerica zvinhu zvinokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kunyanyanya dziri kuAfrica kuti kana pakapara mhosva ungave uri president kana kuti wabuda pachigaro, zvinhu zvinofanirwa zvichionekwa zvichienda kumatare dzemhosva. Ende nyaya iyi inotaridza zvekare kusimba kwakaita atingati mainstitutions emuno muAmerica kuti haanei kuti ari pachigaro ndiani, kana pangovhiringidzwa yatingati democracy kana kuti independence yemainstitutions kunyanyanya anoona nezvekuvhota. Munhu anofanirwa kuve achibatwa achiitwa held to account through atingati matare dzemhosva sezvatikuona panyaya yaTrump.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria makumi maviri nematanhatu anonzi akaurayiwa mudunhu reNiger nemusi wesvondo muchire mekunge ahwandirwa nevamwe vari kuita mabasa eugandanga vachipamba vanhu kuti vapiwe mari. Izvo zviri kuitwa matunhu akaita seNiger, Kaduna, Zamfara neKatsina. Chikopokopo chainge chaenda kunobatsira mauto aya chinonzi chakadonhezwawo. Apunyika yasarudzwa nemazuva masere chete kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru. Nyaya yehupfumi hwenyika ndiyo iri pakati pakuve pamiromo yeveruzhinji avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachazadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisirwo enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwene bato rao vakasarudzwa.
Chinhu chatakufanira kuita masarudzo munhu wese tinofanira kubuda nehwando tovhotera Zimbabwe itsva nekuti paunoenda pabalot tinongochivhotera bato rinogona kukupa chekudya, rinogona kukupa migwagwa, rinogona kukupa mishonga kuchipatara, rinogona kukupa dzidzo, rinogona kukupa support, kwete kuti ZANU-PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yava nguva yekuti timbotora rimwe bato Zimbabwe iende mberi.
Uko vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU-PF hatigoni kunongedzegwa kune zvamakare kare nokuti zvaizvezvi tiri kugadzira nyika tichitungamirwa vamunangagwa. Zvaizvezvi ZANU-PF ndiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vamunangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese mavhosi enyu aisi madonations asi mavhosi enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munoda zvikoro, munoda mavasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rakanaka.
Ukuwo munyore mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Shiamiarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato atichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhoro kuti wabva muimba yanyi uri wekupi unoprotektwa nani kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichipa kuvashandi zvinofanira kubenefita a few elite cartels or few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kwawana rutsigiro kwatiri.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotenga vatambire mari dzinotenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
But notice kuti after my elections zvichida patava ne less pressure on public spending. Zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atamboona masvondo apfuura.
Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira. Zvinotombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuAustralia neNew Zealand. Spain yarwa Sweden 2-1 ichibva yapinda mumafinals. Mangwana Australia iri kutamba neEngland mune imwe semifinal yemakundano aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziriko svondo rinouya uye nezvezuva remauto kana kuti Defense Forces racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko avo. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reCCC vanelson Chamisa vati vakasarudzwa ndo vangangotodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Sadiki yotumira vamwe waongorori vesarudzo ichitiwo iri kunetsekana nemashoko ehurumende ekuti vamwe waongorori vemamwe masangano vanogona kudzingwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gifts Dube.